chokutanga ndechekuti chinonzi kufamba zvakanaka kwesarudzo neAmerica kusandura hurumende, kubvisa hurumende inenge iripo vachisa yavo yavanoda. Saka kana yavo yavanoda ikasapinda, ndo zvavanenge vaakudaidzira vakabata gotsi vachiti sarudzo yakafamba zvakanaka. Isu seZimbabwe nepasi rese tenderere tinoti isu sarudzo yekuZimbabwe yakafamba zvakanaka. Saka nyaya yeAmerica yekuti vari kuramba kutibatsira nekugadzisa zvikwereti zvatingadai tinazvo vachihwanda nemunwe, aiwa, ingori nyaya yekuda kupindira mumatongerwo enyika, eimwe nyika ine kuzvitonga kuzere.
Tinzwe kuna Advocate Masiya. Vamasiya, munoti nedanho reAmerica pamwe nemashoko ataurwa naDr. Mavaza?
Ya, ndinoona sekuti danho raitwa neAmerica is their right yokuita decision iyoyo yokuparticipate or not to participate. Tinazvo zvikare futi mubumbire remutemo redu rekuZimbabwe kuti munhu wese muZimbabwe ane right yokuparticipate or not to participate in any political activities. I think zvinongoita follow zvangoitwa neAmerica kuti kuda nenyaya yeforeign policy yavo vari kuonawo sekuti Zimbabwe, aiwa, parare zvino haichaiti kuti tifambidzane nayo because maelections avakaita angasimamira zvakanaka in terms of maobservations avo. So izvozvo handione senge zvinhu zvakashata pakuti America haisikaroti harisi kukupai mari, of which handione sekuti zvinhu zvingave zvichitongotokonzeresa kuti America ive ichikachwa semakachiro ayo kuita. Tikuonawo zvekare kuti vamavhaza kana vachitaurawo zvekare vachiti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka, handiona senge hapana chokwadi chavari kunyatsokutaura. Sa vari kungotarisa divi rimwe chete rokuti of course ZANUPF iri kuzviti yakawina maelections, but zvinhu zvacho zvinhu zvaiita kuti maelections emuZimbabwe azonzi ari credible kana kuti haazi credible ndezvipi.
Dr. Mavaza, izvi zvaitwa neAmerica hazvisi zvinozoomeserawo nyika here, nokuti yakambenge yakavimbisa kuti ichaita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo?
Chekutanga ndechekuti tagara tanga tiri kungonetswa tiri parumananzombe patanga takagadzikwa neAmerica nezvidhera. America yaona kuti haisina chikonzero chaingaramba ichitipa zveupfumi muZimbabwe. Saka yaekuwanda napo yaakutinyebera kuti maelections edu haana kufamba zvakanaka. Chepiri, ndoda kuti tinzwisise kuti pane nyaya yekuti mapepa ekuvhotesa akashayikwa musi wekuvhota, chikonzero changa chiri chekuti nanhasi ndochikonzero chihombe chakakonzerwa neAmerica. America yakati pamasanctions tikashaya motokari dzekufambisa mapepa panguva. Akazosvika nguva yapera, pane dzimwe nzvimbo pano nepapo panga pakakanganisika, asi chokwadi ndechekuti zvakagadzirika, maelections akaenderera mberi. Kana opposition yakatobvuma ikatopindawo maelections haina kuramwa nekuti aiziva maelections ari pamusoro. Uyezve kukambena kwaita vachamisa vaitotaura vachiti iwo gore rino tiri kuhwina nekuti ZANUPF haina mukana wekubiririra.
Regai tinzwe kuna vamasiye. Pindurai tinzwe vamasiye.
Ndochikashikambadza nezvekutaura vamavhadza kuti nyaya yemasanctions yakakonzeresa kuti maballot papers ashayikwe, but tichitarisa kuti maballot papers aya aishayikwa kunzvimbo dziri less than 50 kilometers kubva panonzi panogadzirwa maballot papers acho kunyanyanya semuHarare. Saka zvokuti kwai pakashayikwa mota yainzi inokwanisa kutravela padistance isingambotokwani kana 5 liters zvayo yedhiziri, zvinotoshamisa. Ende tinoona kuti munyika pane nyaya dzakawanda dziri kungobuda kana kuti dzachimbobuda even nguva before nyaya dzemasarudzo, kunyanyanya nyaya dzecorruption, tinyaya dze gold mafia, tinyaya dzena Hendrietta Shwaya vanenge vakabatwa vane goridhe vachida kusmuggle goridhe out of the country. Ende ndinoshamisika kuti izvi zvinokonzeswa zvekare nenyaya yemasanctions here kana kuti inyaya yemismanagement yeekonomi iri kuita ZANUPF. But zvisinei hazvo, nyaya iyi yatikutaura iyi inyaya ichakonzeresa kuti Zimbabwe irambe ichingoita dig pachirungu yatingati their own hole vasingabudi, because pari zvino phase yatiri kupinda iyi yatika kuti iri kupinda Zimbabwe yanga iri phase yekuti vagadzirise atingati marelationships nedzimwe nyika, izvo zvinoitisa kuti Zimbabwe ivewo nemukana wokuti iinteracte nedzimwe nyika at a global scale or at a global economy pasina zvimwe zvinhu zvibinga izvo. But mashoko anobuda achibuda se ari kutaura nevamavhaza, mashoko anotaudza kuti ZANUPF yacho haitorina hanya nevanhu, haitorina hanya nezvairi kuita.
Dr. Mavaza, amufunge here kuti pane dzimwe nzira dzinofanira kuitwa nebato renyu kana nehurumende kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe pane kungoramba ichitarisa kuna naAmerica?
No, pane nzira dzakawanda zvikuru dzatikushandisa sehurumende yeZimbabwe kugadzirisa matano nekugadzirisa kuti nyika yedu inge ichibudirira. Zvaitwa naAmerica izvi vajonga ndozviya zvatinoti pachikuraiwa mutsindo webete hautadzise nzou kufamba. Saka kungotaura vagara havo vachizviita, vagara vachitiomesera chidiso chavo chava chekuti nyika yeZimbabwe ipfugame, ivo vagopindira kana vachinge vakonzera nyonga nyonga vagoisa vavo vavanoda kuti vatonge Zimbabwe. Asi chikutifadza ndechekudaiwa Mwanyadenga anesu.
Vamasiye, tingaona here hurumende ichibudirira kunge ichipedza zvikwerete kana kugadzisa matambudziko kunze kwekungoramba ichichema nekuti zvirango ndozviri kutarisa nyika kuenda mberi?
Zimbabwe atenge inobudirira kana ZANU-PF yakachinja attitude yayo, especially kunyanya dzekurespekta hatikati kodzero dzevanhu nekurespektawo zvekare my international instruments ainenge iri obligated to. Nokuti pari zvino ini ndakaitarisa nyaya iyi ndinoona senge every year ZANU-PF inotsvaga excuse yokuti irambe iri pamasanctions kuti varambe vachiita zvavari kuita izvozvizvi.